president wedu vanofanirwa kumbogara muZimbabwe vachiongorora kuti vana vemuZimbabwe vari kurarama sei, vakagara sei. Vana vemuZimbabwe vakatarisana nezvakawanda pari zvino. Hakuna mari, hakuna mabasa, kune drought yatakatarisana nayo, kana chikafu chaicho chekupa vana hatina. Saka president wedu kuti aende achimbononzwa zveenvironment nezveclimate change, iko kumusha kusina kumbomira zvakanaka, tinoona zvisirizvo. President anoda vanhu vati anofanirwa kunge achitarisa matambudziko akatarisana nevanhu achiona kuti anga asolve sei.
Asika pane vamwe vanotiwo semutungamiri wenyika vanofanira kunge vachienda kumisangano yakadai, nekuti tinoona kuti pachange pane nyika dzinosvika idzo 155 dzinofanira kunge dziri kunyorerana chibvumirano cheParis Agreement. Pane chakaipa here kuti vamugabe vaone kwavari kumusangano uyu?
Chekutanga ndinoti vamwe vari kuenda ava nyika dzavo dzinenge dzine system of government yakanyatsonaka, vanenge vari kufara vaine mabasa vachiwana zvese zvine zvavari kuda. Muno muZimbabwe tine crisis. Crisis iyoyo haitombotindira kuti president wedu ange asipo. Anofanirwa kunge ari muno achitarisana nezvakatarisana nevanhu vanotungamirira. Kana ukasarudza munhu kukamisa kuministry yaanonyatsoziva nezvayo, yaari competent kulida, anofanirwa kukwanisa kukugrifa munhu iye kuti zvakamira zvakadai, zvakamira zvakadai, daitadai, uku kwataenda kwanzi zvakati zvakati. Asi iwe sapresident haufanirwa kungofamba uchingoenda kwese kwese, zvinoreva kuti maminista apo haana basa uyezve haasi kuziva zvaari kuita.
Vamwewozve vanoti iyo climate change kana kuti mamiriro ekunze ndiwo ari kukonzera zvinhu zvakawanda sekushayikwa kwechikafu, drought nezvimwe zvakadaro. Saka pane chakaipa here kuti vamugabe vawanikwe vari kumisangano yakadai kuti vaone kuti zvingagadziriswe sei?
Climate change haina kutanga nhasi. Ndinotoziva kuti tabva nayo kure nyaya yeclimate change. Yakatotanga kutaurwa navaAl Gore kudhara sereki. Muno muZimbabwe titori nemunhu akangomirira zveclimate change. Akaita mastudies ake aiziva kuti muZimbabwe munoafikwa neclimate change. Dai iri hurumende ine hanya nevanhu, akatanga kushanda nyaya yeclimate change kudhara tisina kana dambudziko. Tingadai takachinja marimiro edu, tingadai takaziva kuti masizoni ari kuchinja, tingadai takaziva zvakawanda kudhara. Even iwo maripoti vangadai vakati awana, nekuti haisi ishi itsva. Hapana chavanonzwa chitsva kwavari kuenda ikoko.